Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare nhasi, vakasanobata chigaro chemutungamiriri wevechidiki mudunhu reHarare vaStanley Manyenga, vati pamusangano yavakaita nemugovera nesvondo vakawirirana kuti vachazenge vachitsigira vaNelson Chamisa.
Munhu atinge tichitsigira muno muHarare sevechidiki veHarare ndiva advocate Nelson Chamisa. Chakabvumirana pasina kupokana kana pasina kunyunyuta kwevamwe. Munhu wese akawirirana izvozvo.
Munyori muboka revechidikiri vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti uwandu hwemavhoti akawanikwa navachamisa musarudzo dzapera ndiwo aita kuti vafunge kuvadzorera vachiti zvinobatsira kusimudzira bato ravo.
Chokutanga ndechekuti munoziva kuti tiri kubva musarudzo dzakakosha chose. Sarudzo dzakauya after vachangirai vatisiya. But within nguva diki diki tiri mutamusarudzo imomo vachamisa vakakwanisa kugadha 2.6 million votes according to our voter tabulation. Zvazvinoreva nezvekuti izvo nenguva diki diki iyoyo akava munhu atavaona kuti izvo anokwanisa kuti atipfuurire mberi tichiprepare maelection achauya.
Mumwe mutungamiriri wesangano revechidiki rakazvimiririra replatform for youth development vaClaris Maduku vati hapana chakaipa kuti mapoka adome vatungamiriri vavachatsigira asi vanofanirwa kupa munhu wese mukana wokukwikwidza nokutsvaga rutsigiro.
Iyi inenge iri process iri leading kuenda kucongress. Vazosvika kucongress ikoko tingati process iyoyo ndo inonzi nomination process. Mayouth anofanira kuzoti kana vasvika ikoko voti iri ndiro candidate redu, asi ngavabvumidziwe kuti kana paya kuitwa sarudzo inge yakaita sarudzo yejekerere kuti vaunzawo mamwe macandidates vanenge vaitawo mamwe manominations pakwanise kunge paine sarudzo yakanyatsojeka yekuti vachiti tinoda uyu havachitoda uyu. Ndinofungidzira kuti ndo zvatinoti isusu ijekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maveza vanoti havaoni bato reMDC richiita sarudzo dzejekerere.
Ina handione kuti sarudzo dzemuMDC dzingaitwa pajekerere sei kana ivo vakuru vacho vakaita sana vachibaya vachitaura kuti vachamisa havafaniri kukwikwidzwa.
Vechidiki mudunhu reHarare vaudzawo vatori venhau kuti vanofungidzira kuti bato reZANUPF richashandisa dzimwe nhengo dzebato iri kuti dzikwikwidze vachamisa. Asi mutauriri weZANUPF vaSimon Kayamoyo nezuro vakaudza vatori venhau kuti havanei nezviri kuitika mubato reMDCT uye vakaramba mashoko ekuti vanoda kuti vachamisa vasatungamirira bato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.